Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 23, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chimwe chizvarwa chekuAmerica chinogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nepfuti panhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport muHarare. Mapato anopikisa anoti ZBC iri kutyora bumbiro remitemo sezvo isiri kuawanisa mukana panguva ino yekutsvaga rutsigiro. Vashandi vepazvikoro zvikuru zveGreat Zimbabwe University neUniversity of Zimbabwe vatanga kuramwa mabasa vachiti mari yavari kutambiriswa haichakwane. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chimwe chizvarwa chekuAmerica vaRonald Leon Johnson vekudunhu reVirginia vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuda kukwira ndege nepfuti uye vasina magwaro. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
VaJohnson ava nemakore makumi mashanu nematanhatu ekuberekwa vakasungwa musi wa15 mwedzi uno panhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport mushure mokuwanikwa vaine pfuti diki kana kuti revolver, vaine tumatura twekuchengeta mabara kana kuti mamagazini matatu aive nemabara makumi mana nemashanu. Pfuti iyi nemamagazini aya zvaive mumabhegi avo uye vaJohnson havana kunge vazivisa vemutemo nezvepfuti yavo pavakapinda munyika musi wa5 mwedzi uno sezvinodiwa pasi pemutemo weFirearms Act. VaJohnson avo vari kushanya munyika kwekutanga vabvuma mhosva dzavo dzese dziri mbiri vakakumbira kuti dare rivape mutongo wakareruka sezvo vakatadza kutevedza mutemo nekusaziva. Kuti vapiwe mutongo wakareruka gweta ravo vaThomas Nyakunika vati pfuti iyi haina kuonekwa pavakapinda munyika uye vakatenderera munyika kusanganisira kuenda kumusha kwatezvara vavo kwamurehwa kushanya kwenzvimbo dzakaita semasvingo nenyanga. Vakati izvi zvinoratidza kuti vainge vasina chinangwa chekushandisa pfuti iyi kupara mhosva. Vatiwo vaJohnson munhu akateerera kurudziro yehurumende yava Emerson Munangagwa yekukoka vekunze kuti vashanye kuZimbabwe vakati kuvatongera kugara mujeri kunogona kukanganisa ukama pakati peAmerica neZimbabwe. Vatiwo vaJohnson vakafamba nepfuti kubva kuAmerica vakaenda nekuAddis Ababa International Airport pasina dambudziko ravakasangana naro. Vanyakunika vati hongu mutemo wakachorwa asi humbo huripo hunoratidza kuti havasi mhondi kana tororo, nekudaro vanofanira kubhadhariswa faindi kuti vakwanise kudzokera kuAmerica uko vaifanira kutanga basa ravo nezuro. Asi muchuchusi vaWhisper Mabhaudhi vati vaJohnson semunhu akashanda muchiuto kwemakore makumi maviri vari pachinzvimbo chasergeant major first class munhu anoziva mitemo yepfuti uye vangadai vakaudza vemutemo kuti vaive nepfuti pavakapinda muZimbabwe. Vatiwo vanoshamisika kuti vaJohnson vaienda kwatezvara vavo vaine pfuti nemabara akawanda kudai sei vachiti zviri pachena kuti vaive nezvimwe zvinangwa zvavasiri kuda kuburitsa pachena. VaMabhaudhi vati dunhu rinobva vaJohnson reVirginia kuwanikwa uine pfuti pasina magwaro unogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore maviri kana faindi yemadhora zviuru zviviri. Nekudaro vaJohnson havasi kutaura chokwadi kana vachiti vainge vasingazive kuti muZimbabwe mune mutemo wepfuti. Vatiwo nyika inogona kurasikirwa zvikuru kana ikarega vanhu vachingopinda munyika pasingatevedzwe mutemo, nekuti mutungamiri wenyika vari kukoka vekunze kuti vazosimudzira upfumi. Vakurudzira kuti dare ripe vaJohnson mutongo wakaoma kuitira kuti vaye vari kuronga kuchikora mhosva vasazviite. Vakumbira kuti dare ripe vaJohnson makore gumi mutirongo pamhosva yekutanga uye gore rimwe pamhosva yechipiri. Mushure mokunzwa mativi maviri, dare rati richapa mutongo waro mangwana na 10:30 mangwanani. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumuzinda weAmerica muZimbabwe, sezvo wati unoromekedza zvido zvavaJohnson zvekuti vasataure pamusoro pavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mwe mapato anopikisa anoti haasi kufara nekambani yenhau yeZimbabwe Broadcasting Corporation nekuburitsa kwairi kuita misangano yeZANU PF chete panguva yainenge ichiitwa, asi mapato anopikisa aya asingapiwo mukana mumwe chetewo paanenge achiitawo misangano yavo paari kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabielections dzakatarisirwa kuitwa musi wa26 kurume. Frank Chikore anotipanyaya inotevera.
Mamwe mapato anopikisa akaita seCitizens Coalition for Change neMDC Alliance anoti haasi kufara kuti ZBC iri kungoburitsa misangano yeZANU PF chete panguva yainenge ichiitwa, iwo asingapiwe mukana mumwe chetewo. Mutauri weCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati zviri kuitwa neZBC zvokuburitsa misangano yeZANU PF chete pachivhitivhiti pamwe nemaredhiyo yekambani iyi nguva inenge ichiitwa misangano yebato iri. Vemapato anopikisa vasingapiwe mukana wakadai zvinoratidza kuti hapana chati chachinja munyaya dzemafambisirwo esarudzo munyika, idzo dzinogara dzichinzi hadzina kufamba zvakanaka nguva dzose.
Bumbiro remtemo rinotaura kuti ZBC neState Media yose inofanhwa kunyora zvechokwadi zvinowirirana nekusatora side kana kuti divi. Kaisusu ndosaka tukuramba tichitaura kuti nyaya yemamedia reforms ngaigadziriswe, ngaitariswe nekukurumidza.
Izvo zvatsinirwa nemutauri weMDC Alliance vaWitness Dube, avo vati zviri kuitwa neZBC izvi kutyora kodzero dzevanhu, sezvo ZBC iri kambani inoshandisa mari dzinobva muhomwe dzeveruzhinji, uye vati nyaya dzakadai dzinokwanisa kugadziriswa kuburikidza nenhaurirano munyika.
ZBC namanewspaper iwawa naHerald nana Chronic vanorarama nemari dzemataxpayers, mari dzevanhu. Asi izvi zvatiri kuona zvichiitiwa nehurumende iri kutonga kutotyora kodzero revanhu.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 vari kwamurehwa kuti bato ravo harudze ZBC zvekuita. Sachigaro wesangano reMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe vaGolden Maunganidze vati pavakanyorera tsamba kambani yeZBC vachida kuziva urongwa hwekambani iyi hwekuti ichazodii nenyaya yekupa mapato ezvematongerwo enyika mukana yakaenzana, vakafara kambani iyi payakapindura ichiti yakanga ichiziva zvainotarisirwa kuita nenyaya iyi sezvo yakanga yaive yakazvipira kupa mapato ese mikana yakaenzana, uye kambani iyi ikavazivisawo zvakare kuti yakanga yanyorerwawo tsamba nezvenyaya imwe cheteyo nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. VaMaunganidze vati ZEC inofanira kutora matanho akasimba kuti nyaya iyi igadziriswe sezvo iriyo inotungamira nyaya dzesarudzo munyika.
Zimbabwe Electoral Commission haigoni kungogumira koga mukukurudzira kuti state broadcasters vape fair coverage kumapolitical parties, asi ngaitore danho repamberi rekukumbira kana kuti kudimanda kuti tipei schedule yenyu tione kuti hwaro hwenyu maplans amunawo ekuti muchapa coverage kumapolitical parties ose yakamira sei.
Mibvunzo yatatumira mukuru weZBC Muzvare Adelaide Chikunguru kutinzwe divi rekambani yavo panyaya iyi yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo, uye nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa, asi mutsamba yavo kumisa. Muzvare Chikunguru vakavimbisa kuti vachaita sezvavanotarisirwa nebumbiro remitemo kuti vape mikana yakaenzana kumapato ezvematongerwo enyika. Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati zvinobuda musarudzo hazvizotambiriki zvakanaka kana mamwe mapato anenge achikwikwidza musarudzo ari kugunun'una kudai, uye vakurudzira vemapato ane zvichemo kuti varambe vachigogodza pagonhi reZEC.
Kurudziro yedu ndeyekuti pave ne code of conduct ye vatepfenyuri kana kuti media inosungira kuti vatepfenyuri ave navo vange vanopamikana yakakwana kumapato ese kuitira kuti sarudz dzedu dzinge dzichionekwa kuti dziri kuitwa pajekerere.
Asi sachigaro weZek, amai Priscilla Chigumba, vaudza Studio 7 kuti commission yavo ichazivisa nhasi manheru pamapeji avo eFacebook neTwitter, pamwe nepadande mutande ravo kana website kuti urongwa hwemapato ezvematongerwo wenyika huchange huchishambadzirwa sei pamberi pesarudzo dzemabuy elections akatarisirwa kuitwa musi wakurume 26. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vanga vasiri kudaira nhare mbozha, asi patatumira mutevedzeri wavo vakaendes paradza mibvunzo pa WhatsApp nezvenyaya iyi. Vaparadza vapindura vachiti vemapato anopikisa ava havasi kuziva zvavari kutaura.
Zvinozivikanwa pamutemo kuti kana yava nguva yesarudzo fanika nguva inei yatiri kuenda kuma by elections, kana kuti gore rinouya takuenda kuma harmonized general elections. Nepfenyuro yeZBC inobva yaenda kana kuti ndingati muchirungu yakukondrolewa neZeki. Saka pari zvino veZeki ndo vamungatobvunza kuti zviri kufamba sei pamubvunzo iyoyo.
Mapato anopikisa anogara achigunununa kuti hapiwe mukana wakaenzana nebato riri kutonga panhepfenyuro yeZBC pamwe nemamwe mapepa nhau ehurumende akaita seHerald neChronicle, izvo zvaanoti zvinobatsira kuti sarudzo dzisafambiswe zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Bazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti vari kushanda nebazi rezveutano kugadzirisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chobata vana vechikoro vakawanda. Nezuro pavanhu mazana mana nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi, makumi mapfumbamwe nevashanu vana vechikoro. Vamwe vabereki vakaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti varairidzi vari kuramwa kuenda kumabasa iri kupawo kuti vana vapinde munjodzi yekubata chirwere ichi, sezvo panenge pasina anenge achinyatsovatarisisa. Bazi rezveutano rinotiwo nezuro vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu kuzvikoro, tabata vandoro.
Nyaya yeCOVID muzvikoro tiri kuiziva chaizvo, asi denda reCOVID takaribata isu muzvikoro. Vana vacho vane COVID vari kuratidza masigns ari asymptomatic.
Munorevei apa?
Kutaura kuti havasi kurwara chaizvo chaizvo. Uye isusu tinova isolator nekuva quarantina, takabatana nebazi rezveutano tichiitira kuti COVID isapararira. Izvi tinoita tichiita mastandard operating procedures edu ekuti tidzivirire kupararira kweCOVID-19 muzvikoro medu.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare muHarare. Vashandi vepazvikoro zvikuru zveGreat Zimbabwe University neUniversity of Zimbabwe vakatanga svondo rino kuramwa mabasa vachiti mari yavanotambira haichakwani. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vashandi ava vakanyorera vakuru vavo tsamba musi wa17 na22 kukadzi vachivazivisa kuti havachakwanisi kuenda kubasa kusvika mihoro yavo yawedzerwa. Izvi zvinotarisirwa kukanganisa vadzidzi zvakanyanya avo vange vambovhiringwawo kwenguva yakareba nedenda reCOVID-19. Mutsamba yakanyorwa nemutungamiriri weGreat Zimbabwe University Lecturers Union vaGivhiwe Munyaradzi pamwe nemutungamiriri wekomiti yeGreat Zimbabwe University Non-Teaching Staff Union vaJablan Denere, vashandi vakati mari yava kutambira haikwanikana kubhadharira vana vavo mari yechikoro nekudaro vambokanda mapadza pasi. Vamunyaradzi vanoti mari yava yekutambira haienderani nemadhuriri ari kuita upenyu.
Mari dzatava kutambira hadzichararamiki nadzo, hadzisi kukwana kubhadhara mafizi, mamedical aid, chikafu, marendaus netransport. Dakadaro isu sevadzidzisi tinotarisira kurayiridza vana vedu neonline teaching kana kuti tichivadzidzisa pamasaisai. asi investi yedu kurerino haisati yambotipa madata bundles.
Izvi zvatsigirwa navadeneri avati vashande vasingadzidzisi ndio vakaomerwa chaizvo kana vachienzaniswa nevadzidzisi sezvo mari yavanotambira iri yepasi pasi kune vamwe vashandi vose.
Saka zvakadaro vashandi vakanga vane chido chokuya kubasa asi vari kukundikana kuya kubasa. Tozotarisa kune inonzi direct link non-direct link yakaparugwa gore rapfuura iro inopatsanura vashandi pa university kuti vamwe vashandi vakakosha vamwe havana kukosha. Saka vane vaiswa muboka rokutambira mari dzakasiyana siyana. Avo vari muboka rokusakosha ndo vanenge vari kunyanya kurwadziwa nekuti vari kutambira mari dzisingachakwani ende dzakumedzewa nemamedical aids nezvimwezve.
Vamunyaradzi vatiwo mihoro yevanodzidzisa pazvikoro zvepamusoro munyika ishoma uye vanodawo kuti ienzaniswa nezvimwe zvikoro zvepamusoro mudunhu reSADAG.
Isu tinoramba achikurudzira makansels edu vanovaiwo maemployer kuti masararis atinotambira afanane nevamwe vedu vari munyika dzakatipoteredza dzeSADIC. Ndatenda.
Vadzidzisi vepazvikoro zvepamusoro munyika vanotambira mari isingapfuuri $350 emadhora ekuAmerica kana kuti $350. Asi kune zvimwe zvikoro zvepamusoro mudunhu reSADAG vanotambira mari dzinosvika zviuru zvina zvemadhora ekuAmerica $4,000. Mutauriri weGirl Zimbabwe University vaAnderson Chipatiso avo varamba kutaura pamhepo vati vakatambira tsamba kubva kuvashandi vavo uye pachaitwa musangano wekutaurana nevatungamiriri vashandi mangwana. Vachigara veUniversity of Zimbabwe Workers Union Dr. Hubert zvakanyorwa Sadomba gwara vakanyorera vakuru vechikoro chavo vakati mari yavo haichakwanisi kuti vakwire maduta avanhu kana kudira mafuta emotokari kuti vasvike kubasa. Dr. Sadomba vakati mari yavanotambira yave pasi peinodiwa nemhuri yevanhu vatanhatu kuti vararame inosvika zviuru $90,000 emadhora $70,000 sezvakatarwa nesangano rinomirira kodzero dzevatengi reConsumer Council of Zimbabwe. Gurukota yezvedzidzo yepamusoro munyika muzvinafundo Amon Murwira vanga vasingadairi nhare mbozha yavo kana kupindura tsamba mbozha kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Vashandi vepazvikoro zvepamusoro vabatana nevamwe vadzidzisi vepazvikoro zvepasi avo vakatanga kuramwa mabasa kubva pakavhurwa zvikoro mwedzi uchitanga vachiti mari yavakawedzerwa nehurumende ishoma. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchungamiri wenyika yeUkraine Volodymyr Zelensky vari kukurudzirwa nevanopikisa munyika yavo kuti vasimbaradze urongwa hwekudzivirira nyika iyi mushure mekunge Russia yati yave kucherechedza matunhu maviri akapandukira nyika iyi. Vanopikisa ava vanoti hurumende inofanira kudzidzisa vanhuwo zvavo vemunyika iyi kushandisa pfuti kuti vazvidzivirire kubva kumauto eRussia. VaZelensky vakatoti mamwe mauto ose ari pazororo adzokere kubasa uye vakatiwo vanoda kupinda muchiuto vanyorese. United Nations inoti madzimai akawanda emuNigeria ari kutengeswa senhapwa kudarika vamwe pasi rose vachimanikidzwa kuita zvepabonde kana kuti sex trafficking. Asi sangano reUnited Nations rinotiwo mamwe madzimai ari kutobatsira mukuendeswa kwevamwe vavo muunhapwa. Madzimai akawanda anonzi anonyeperwa kuti awanirwa basa kunze kwenyika kwakaita sekuMalaysia, asi anozoguma oendeswa kunyika dzakaita seLibya kunomanikidzwa kuita zvepabonde. Gauteng muSouth Africa vaDavid Makura mumashoko avo kuvanhu vemudunhu ravo nezuro vakakurudzira zvarwa zvenyika yavo kuti zvisiyane netsika yekuisa mutemo mumaoko azvo mukuedza kwazvo kugadzirisa dambudziko rezvarwa zvekunze kwenyika zviri muSouth Africa zvisiri pamutemo. Vakati dunhu ravo reGauteng iro rinove dunhu guru mune zveupfumi muSouth Africa harikodzere kusangana zvakare nemhirizhonga yekurwiswa kwevanobva kunze kwenyika. Vakakurudzirawo kuti zvizvarwa zveSouth Africa zvisiyane netsika yekubvunza vanhu zvitupa sezvo izvi zviri kunze kwemutemo. Mashoko aya anouya panguva iyo kushungurudzwa kwezvarwa zvekunze kwenyika kunonzi kuri kuenderera mberi kusanganisirawo zveZimbabwe. Izvi zvinonzi zviri kutungamirwa nechikwata chiri kuzviti Operation Dudula. Kwata ichi, chiri kupomera vekunze mosva yekutora mabasa pamwene kuita zvoumbavha. Nemusi wechishanu chapfuura, chizvarwa cheZimbabwe vataru Mambeu vanogara kuPolokwane munzvimbo inonzi Muleji pasi pamambo Muloto nemhuri yavo vakaburitsirwa midziyo yavo panze. Asi pari zvino vaMambeu vanoti vakambokwanisa kudzokera mudzimba dzavo mushure mekunge sadunhu wavo anonzi Vaspuru azotaura nevanhu ava kuti vasaite zvinhu zvemhirizhonga. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMambeu kuti tinzwe zvakaitika kwavari.
Zvakaitika musi uyu makuseni takamuka tichienda kubasa as usual. Saa inini pandinoshandira pafemu yedu pedo is about 2 kilometers kubva kwandinogara kwandakavakira. Saka around 10 o'clock ndakafonerwa na medium pavaibva kubasa vachiti no, pane vanhu vatiri kuona vari kufamba vachiridza pemba vachipinda mudzimba dzavanhu. Saka pakaitika kuti pane vamwe vana bhuru vedu vanga vatobudisirwa mibhedha yavo nemaodrops panze. Saka vakabva vasvikawo pandinogara pari pamba pangu ndobva vatinofonerai baba. Ndobva ndafonerwa, after ndafonerwa ndobva ndamanya ndobva ndaenda kumba. Saka ndakasvika pane vanhu more than 50 people to 100 people vachiridza pemba. Saka inini pandakasvika ndobva ndapaka mota ndobva ndataura navo kuti ko chii chanetsa. Ndobva kanzi no, hatisada maZimbabwe agare muno, maZimbabwe ari kuba and vari kuuraya vanhu. Indireferensi yemunhu akambouraya vanhu uye anonzi Witness Dube yainzi akauraya vanhu almost 7 women.
Chii chingadai chakakonzeresa kuburitsirwa midziyo kwamakaitwa?
Chakakonzeresa ndoona sekuti kuvengwa kwamazimbabweni munzvimbo yetinogara. Pakanzi usiku pakabiwa cable vakatanga kususpecta maZimbabweans. But pasina munhu akawanikwa kuZimbabwe akataridza kuti ndiye akatura cable. Vari kuti ivo macables akabiwa paZimbabwe 2 akabiwa nemaZimbabwean, but maZimbabweans hapana akawanikwa ari ane cable. Kunyange pavakazofamba isecha muzimba zeMaZimbabweans havana kunge vawana any cable yakaripo yataridza kuti yabiwa. Vaingodzinga only maZimbabweans, maSomali, vanhu vokuSotho, vokuLesotho, maPakistani, maIndians arimowo, but they were mainly focusing nemaZimbabweans. Zvinova zvinhu zvakatondishamisawo. Kunyange pandakataura navo chitiko inda muchidzinga maZimbabweans ukanzi ari kuba.
Tichitarisa chiitiko ichi, munoona remangwana renyu rakamira sei muSouth Africa?
Remangwana redu muSouth Africa ringe richatiwo mei. Nokuda kwokuti unonyatsokuona kuti kunyange uchishanda, kunyange uita bhizinesi rako, vanhu havatifariri nenyaya yavari kuchemana yecompetition. Kunyange some of the things vatinoita vasingakwanisi kuzviita, mageneral jobs ari kutaura navamwe vedu vasingakwanisi kumaita, but tinonyatsa kuona kuti vanhu havachatidi. Vamwe vanhu vatototengeserawo like nini ndoita zvokutengesa masandi nokurima. Vamwe makastoma edu vatomaona aripo vatotaura kuti muZimbabwe ngaaende. Saka unobva waona kuti hapana chakanaka. Then also chimwe chakandisurprisawo, ndakaona vanhu vachiuya kwatinorima mavegetables vachiti uri kushandisa mvura yecommunity. So zvakandikatyamadza bhozi iva vanhu vandiri kuziva vandotogara navo tichitaura tese, tichitamba tese, tichimhorosana, tichirarama tese.
Saka pari zvino zvinhu zvakamira sei vaMambeu?
Tirazotenda chifi wedu vatinavo Mr Spuru. Vakazodanawo musangano necommunity yavo vakazivisa vanhu tino zvokudzinga vanhu is illegally. Saka currently we think we are safe. Tisingazivi kuti ramangwana renge rakamira sei nokuti vanhu vanongomuka vaita zvavanoda as usual.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, vataru Mambeu vari parunare kuPolokwane muSouth Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvino hazvina kumira zvakanaka munyika yeUkraine, iyo inonzi iri kuda kupambwa neRussia, iyo yaunganidza zvuru nezvuru zvemauto pamuganhu wenyika iyi. Nezuro Russia yakati inotsigira mamwe matunhu maviri emuUkraine ayo akati ave kuzvipatsanura kubva kunyika iyi. Russia yakabva yatumira mauto kumatunhu aya. Izvi zvakapa kuti nyika dziri kutsigira Ukraine dzakaita seAmerica, Germany, Britain, Canada, Japan neAustralia nedzimwe dzitemere Russia zvirango. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
Chokwadi ndechekuti Ukraine haisi kunetsana neRussia. Russia ndiyo iri kunetsa Ukraine. Kubva nechekare vakatanga vambopamba Crimea. Vapedza kupamba Crimea vaPutin, ndobva vapamba Donetsk neLuhansk ndobva vaisa maganda ngawe umomomo avanobhadhara kuti vange vachirwisa hurumende yeUkraine vachiti vada kuti hurumende kuzvimirira yega iko zvino vaPutin vari kuti Luhansk neDonetsk dzanyika dzakazvimirira dzega handizive kuti pane munhu angangoti iya nyika NATO yakunetseka nokuti vaPutin vari kutiwo havadi kuti Ukraine inge iri nhengo yemubatanidzwa weNATO vachishandirana iko zvino Putin akubatsirana neBelarus kuisa mavoto ake vese vana Slovakia nana Poland vakatenderedza Ukraine vakuvhunduka
ko America yapinda papi apa
saka nema Americans akuti aiwaka hazvingambodaro nokuti isu tinobatsirawo nhengo dzeNATO uyezve EU inowana gas kubva ku Soviet Union zvakuvanetsa nokuti zvichakanganisa mitengo yegas United Nations iri kushushikana saka zviri namaPutin chigandanga chavari kuita chitsotsi ichi hununzwa tunzwa hazvina kunaka harisi gore rokutanga hondo hondo inoparadza nyika nekuparadza vanhu zvisina maturo saka ngazviregwe kuitwa ngazvikondemiwe nenyika yese
ko zviri kutaurwawo kane Russia zvekuti Ukraine ikapinda mubatanidzwa weNATO inenge yakukanganisawo nyaya dzekugadzikana kwezvinhu muRussia
ko ivo vaPutin vane mvumo here kana kodzero yokutaurira nyika yakazvimirira yega sovereign country kuti havadi kuti Ukraine ite nhengo yeNATO South Africa yaingatitauri kuti tisaita nhengo yeSADC kuita nhengo yeNATO mubatanidzwa unoitwa nenhengo dzakazvimirira dzega ivo chavanoda ndechekuti vange vane nyika dzakavatenderedza dzisina simba vana Belarus mayesmen saka havakwanisi kuti vataure Ukraine kuti isaika kuita nhengo yeNATO
Russia akairi kuti Ukraine yaimbenge iri pasi pemubatanidzwa weSoviet Union
nguva yeSoviet Empire yakadarika hakusisina nyika inobvumirwa kunge ichiita kupamba dzimwe nyika Ukraine isovereign country vane mvumo yokuti vati vadatana kuita nhengo dzeNATO kana nhengo dzeEU kana nhengo dzeUnited Nations vaPutin vari kutotyora mutemo wenyika dzepasi rino dzeFreedom of Association.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare. Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona. Taura nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti diaspora forum na 8 p.m. nasi tikutarisa nyaya yekusagadzikana kwezvinhu muSouth Africa zviri kupa kuti zvaro zveZimbabwe nezvimwe zvekunze zvigare zvakabatsira hana mumaoko uye tichatarisawo zviri kuitika kuUkraine kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Chimwe chizvarwa chekuAmerica chinogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nepfuti panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe muHarare. Mapato anopikisa anoti ZBC iri kutyora bumbiro remitemo sezvo isiri kuawanisa mukana pane penyuro iyi. Vashandi vepazvikoro zvikuru zveGreat Zimbabwe University neUniversity of Zimbabwe votangawo kuramwa mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murayiro zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.